neraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitete nyura tiri muWashington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikunguru 27 2024 makateerera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamuropiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti izvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Advocate Nelson Chamisa vanoti SADC inofanira kutarisa nyaya yeZimbabwe zvikuru panyaya yesarudzo uye nyaya dzekumbunyikidzwa kwevanhu pamberi pemusangano weSADC uri kuitwa munyika mwedzi unouya. Asi veZANU-PF vanoti hapana chiri kunetsa munyika kunze kwevashoma vanopikisa varikuda kukanganisa musangano weSADC uyu. Tichakupai zviri kubva kumakwikwi emaOlympics arikuitirwa kuFrance uyewo zvabuda mumutambo wenhabvu wePremier Soccer League watambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbotungamira bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change Advocate Nelson Chamisa vanoti SADC inofanira kutarisa nyaya yesarudzo dzegore rapera dzavanoti hadzina kufambiswa zvakanaka zvakatendwa kana naiyo SADC nemamwe masangano akaita seAfrican Union, European Union, hurumende yeAmerica nevamwe vaongorori vesarudzo. Vachamisa vashorawo nyaya yekusungwa kwevanopikisa pamberi pemusangano weSADC uchaitirwa muHarare mwedzi unouya. Pasina humbowo hurumende yakati pane vanopikisa uye vamwe vemasangano akazvimirira oga vari kuronga kuda kukanganisa musangano weSADC uyu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa uye gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe vakati vanoda kukanganisa musangano uyu vachasungwa. Mugozeya nezvenyaya iyi Tabata vachamisa.
Nozo angu weZANU-PF kuratidza kunyanyopusa kwavo.
Ko sei muchidaro?
Vanomhanya vachitaura vaMnangagwa vazogadzwa kuita SADC. SADC inofamba ichigadzwa kunyika ichiroteta kunyika dzakasiyana siyana. Mukana weZimbabwe wanga uchangosvika ike zvino, asi munhu ari kugadzwa inyika iri kugadzwa. Asi nyika haigoni kugadzwa ine maperembudzi kana kugadzwa ine urwere hwakadai, nekuti ukanogadza unorwara. Tinobva taisa chikosoro chiya negosoro riya nechirwere chiya mese muSADC. Saka toda kuti zvigadziriswe izvozvo zvinhu zvakadai izvi nezvimwe zvinhu zvatinazvo zvisina basa makwapa makwapa agezwe abve, tisava netsvina, tisava nekunhuhwa, tisava nekuora, tive nenyika inenge ine chimiro chinoonekera kuti inzo inogona kutungamirira kuti SADC isaiswe gwembe renyika.
Totarisawo kusungwa kwavatimba nevamwe vachinyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso, muri kuzvionawo sei?
Zvakashata, hapana anobvumidzwa kusungwa achinyimwa kunyanyanyanya asina mhosva yapara. Hatitenderani nazvo. Ndo zvimwe zviri kuita kuti tirwe tichirwira kuti nyika ive yakanaka. Takaenda kunorwa hondo yerusununguko kuti munhu ave nekodzero, munhu ave nerusununguko, munhu akwanise kuva nemvumo yekuti asawirirana asingasungwi, munhu asatariswa kuti wabuda mubamani, munhu ave negutsa ruzhinji, munhu ave nerusununguko, munhu ave nemufaro, munhu akwanisewo kuti kana ane pfungwa dzake akadzitsveta haunzi toda kusunga mbira dzako nekuti wataura pfungwa dzako. Saka izvozvo izvi zvinhu zvoda kugadziriswa. Ndo rimwe redambudziko rourwere rwatinahwo. nyika inganzi inokwanisa kunge ichisvitswa painofanira kusvika kana ine zvinhu zvakada sezvizvi.
Vaimbotungamira bato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo vanokokera bato rezanupf mudare reparamende vapupurai togarepi avo vanoti vanopikisa vari kuda kukanganisa musangano weSADC.
Dambudziko ratinoita Blessing nemaopposition atinawo muZimbabwe zvikuru ivava vanozviti triple C in their different colors ndeyekuti vakafanana nomwana unoti kana akaona vaenzi vasvika mumusha ndo paanoti karamata karamata akakwira pamusoro peTV akauyisa chino akarova mai nomugoti akaita sei. Ndiro dambudziko ratiinaro, hapana une shungu navo kana vakava macitizens akadzikama anoziva kuti nyika ndeyavo. Kuuya kweSADC kwakanakira munhu wese womuno muZimbabwe.
Nechikonzero chei muchidaro?
Nekuti kunotiratidza kubatana nevamwe vatakatenderedzana navo vatine zvisungo nazvo kuti tivake nyika dzedu. Saka kana ukava munhu unotora mukana iwoyo kusvibisa zita renyika, kukonzera bhonga mupopoto kuti nyika isagadzikana nokuti kwavanhu vakuti kunouya vaenzi, kuda kuonekwa. Kana uchida kuonekwa bva ukapara mhosva unosungwa.
Ko zvavari kutaurawo ka vatogarepi zvekuti mutemo uri kutarisa kuti wabuda mumba mani, vanopikisa vakangoda kungosimudza musoro vanobva vasungwa vokandwa mujeri?
Vana vatimba vane nyaya dzavo dzavakapara dzavakaita zvinhu zviri kunzi kwomutemo. Saka kana mutemo ukange wava kuvabata, haisi nyaya yokunanga munhu nezita, kunanga mhosva yaparwa nomunhu. Saka kana vakaita zvinoita kuti vabatwe nemhosva vanosungwa, kwete vetriple C chete. Kunyange umwewo ungafunga kuti unoda kupara mhosva, achifunga kuti kana kwauya vaenzi mai nababa havazotori ushamu vakandidzora, unotodzorwa chete. So ngavaite zvinoita kuti vave vanhu macitizens kwavo yenyika, hakuna unei navo. Asi kana vakapara mhosva vakaita zvinoita kuti vasungwe, vanosungwa.
Vanokokera ZANUPF mudare reparamende vapupurai togarepi vachitaura vari parunare muHarare. Kunyangwe National Arts Council iri kuti vanhu vanoita zvemitambo vanofanira kuti vapfeke zvipfeko zvenyika kana kuti national dress kushambadzirawo Zimbabwe, vamwe vanoita zvemitambo vacho vanoti kuita izvi kunonetsa sezvo zvave kuitwa sekunge zvipfeko zvebato riri kutonga reZANUPF. Asi reZANUPF vanoti handi chokwadi sezvo chipfeko ichi sezvo iyo ZANUPF ine zvipfeko zvayo zvisinei nechipfeko chenyika ichi. Mutoroweri wenhau Pasmont Lovu anotipa nyaya inotevera.
Mutambi wechidiki anoshanda akazvimirira kudzai madangwa anoti kushandisa zvipfeko zvenyika muzvigadzirwa zvakaita semafirimu zvinodzinga vatengi pamwe nevemabhizimusi vanenge vachida kuvatsigira.
Vanhu vazhinji nyaya yenational dress havasati vaiembrace and vari kutya kuiaccepta nenyaya yekuti mapindiro yakaita yakaita sekunge iri galia yemusangano. Vanenge vasingadi kuti vazodzinge masponsors nemapotential clients, like let's say uda kushandira mabhengi iwo uchiita kune unoshanda futi nemusangano, zvinhu zvinoona kuti kunetsa izvozvo.
Asi mumwe anoita zvekusetsa vanhu achiimbawo Taira Chikocho Munetsiwa anozikanwa nerekuti Madam Boss akarombedzwa nebazi rezvekushanyirwa kwenyika nekupfeka chipfeko chenyika paakaenda kuAmerica kumakwikwi makuru eBET Awards. Bazi iri rinoti akasimudza mureza wenyika. Vanongora nezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reInternational Media Support vaRashid Mukundu vanoti kutungamidza zvematongerwo enyika pazvirongwa zvekugadzira nguo idzi ndiko kuri kupa kuti vamwe vasade kudzipfeka.
Zvinoda kuendeswa kumapoka akazvimirira ega, uenda muvanhu onokurukura kuti chatingatore chinomirira nyika pazvipfeko chinhu chakaita sei.
Asi mushandi mukuru muofisi inoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANUPF vaFarai Marapira varamba kuti ndezvebato.
Haizamba
Zera vachiti
vanenge vachiramba onesa nhauri nhauri yekuti vanhu vanowana pundutso pakuvenganisa vana veZimbabwe asi izvozvo zvinodzosa nyika yedu sure kana munhu achingoziva kuti shungu dzake ndedzekuti mwana wese weZimbabwe azive kuti Zimbabwe yake ndiyo yakakosha kupfuura chimwe chipi kana chipi.
Mukuru weNational Gallery of Zimbabwe vaRafael Chikukwa vanoti zvakakosha kuti vana veZimbabwe varemekedze zvipfeko zvenyika vosiya zvematongerwo enyika. Nengo yebhodhi reNational Arts Council of Zimbabwe inotungamira chikamu chezvekufambiswa kwezvirongwa musangano iri vaMakaskora vati Zimbabwe handiyo yega iri kukurudzira kupfekwa kwezvipfeko zvenyika.
Zvinhu zvinobatsira kuti tirambe takachengetedza unhu hwedu neidentity yedu. Kazhinji kacho nzira dzekuti tinge tichikurudzira nekushambadza mbatya idzi hadzisi chete kumirira pamwe zuva rimwe chete pagore kana mitambo inenge ichiitika. I think zuva nezuva.
Studio 7 haina kukwanisa kudzwa kubva kumunyori mukuru mubazi rezvemitambo vaNicholas Moyo sezvo vange vasiri pabasa munguva yapfuura uye vange vasati vapindura mibvinzo yatavatumira pataenda pamhepo vachinzi vakabatikana negadziro yemitambo yemaOlympics kuFrance. Mumashoko kuvatori venhau gurukota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika amai Barbara Rhodes vakati bazi ravo ndiro rinoona nezvekutengeswa kwejira rechipfeko chenyika uye rinotengeswa nemadhora mana pamita kana kuti $4 per meter. Mudzimai womutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa ndivo vakaparura urongwa hwechipfeko chenyika ichi musi wa18 Nyamavhuvhu 2021. Chipfeko ichi chine shiri inonzi ungwe iri pamureza wenyika, mavara ari pamureza uyu uye chinotorawo chidavado chekuvaka kubva kumasvingo eZimbabwe kana kuti chevron pattern. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Makaterera kuStudio 7 anemi muchirongwa ndini Blessing Zulu. Tinokutambirai vaterere muchirongwa chedu chinotarisa zvirikusangana nemadzimai muupenyu hwavo kana kuti Women's Forum. Chirongwa ichi munosichipakurirwa naMazlas Mhlanganya uye weStudio 7, asi nhasi ndini ndiri kumbofanobata matomu echirongwa ichi. Nhasi muchirongwa chedu taita rombo rakanaka tatsikwa namuzvare Grace Chirenje, avo vanoita mabasa akasiyana siyana mukusimudzira madzimai vachishanda nemasangano akazvimiririra nemamwewo mapazi ehurumende. Muchirongwa chanhasi tiri kutarisa nyaya iri kunetsa zvikuru munyika yekupondana nekuda kwemhirizhonga yemudzimba. Mapurisa eZimbabwe Republic Police akatoburitsawo mashoko kuvatori venhau achiti nyaya dzekupondana nenyaya dzekunetsana mudzimba idzi kana kuti domestic violence dziri kunyanya kuwedzera munyika. Tinokutambirai nemufaro pano pa Studio 7 muzvare Chirenje.
maita basa waita kwa blessing andikuwa kuno.
Muzari Grace, tirikuona mazua ano zime nyaya zirikuni etsandeze kuti Miri Zhonga inenge yanyanya muZimbabwe yatingati pakati pevanhurume nevanhukadzi. Ndeimwe nyaya yamuri kumbotarisa nezvayo here?
Nyaya Miri Zhonga pakati pevanhurume yawandisa chaizvo. Tikatarisa mapepa nhau, tikatarisa nyange pa social media paya, tinoona kuti nyaya dzose dzawanda dzevanhu vari kuurayana, vari kuzviuraya, nyaya dzose dzati wandei.
Izvi zviri kukonzerwa nei semaonero enyu?
Ini sekuona kwangu ka hatisati tanyatosvika panhamo yekuti tinokoshesa kunyanyanyanya upenyu hwevanhukadzi. Takaongorora, takatarisa, nyange takaona tsvagurudzo dzakaitwa nemasangano akasiyana siyana, tinoona kuti munhukadzi achiri kutarisirwa kuti arifa semunhurume. Tichitarisa makudziro atinoitwa, tichitarisa mararamiro nemagariro atinoita, pane kakusakochesana karipo pakati pevanhukadzi nevanhurume. Vanhukadzi vakunyanyisa kutarisirwa pasi. Asi chino chandinoona zvekare ndechekuti vana veZimbabwe vakuona zvakawanda nemuburikidza nekufamba mukuverenga neinei. Zvinoita izvo kuti pave nekakusakochesa upenyu, kunyanyanyanya upenyu hwevanhukadzi. Saka izvi manje zvinotisika nemagariro edu atange kungovhiringidzwa kuona kuti nyaya dzemhiri Zhonga dzati wandei.
Saka izvi semaonero enyu zvingagadziriswa sei, kana kuti tingati chii chamuri kuitawo muchishandawo nemasangano emadzimai?
Icho chatirikuzama kuita ndechekuomesa vanhu kuti mukurarama uku upenyu hwemunhukadzi nehwemunhurume vese vakakosha, hapana ari pasi perumwe. Chechipiri, kana vanhu vatadza kuwirirana ngavatsvage rubatsiro, zvichida vanoenda kuvanhu vokutaura navo makansela, zvichida vanoenda kumazvichechi, zvichida vanodedza hama neshamwari. Izvozvo zvakatikoshera. Uyezve tinodzidzisa vanhu nezvemitemo, kuti kune mitemo yakasiyana siyana iri muno muZimbabwe cheDomestic Violence Act iya. Kune mapurisa cheko kuvictim friendly unit vanokwanisa kubatsira. Sando zvimwe zvezvinhu zvatiri kuita kuti tikwanise kutaura nevanhukadzi nevanhurume kuti vakocheze ukama hwavo vasazosvika panyaya dzekuita Miri Zhonga.
Asi kana nekuoma kwaita upenyu muzvare chirenje, mamwe madzimai ka anogona kungoti ndofira vana vangu.
Zvekugarira vana ka ritori dambudziko riripo, asi nandosviba kuitarisa nemuone iwoyo blessing. Ndinoona kuti nekuda kwekunetsa nekurema kwakuita upenyu nyika yeZimbabwe, vanhu vakawanda vari kushungurudzika mupfungwa. Ndichiita izvo kuti maonero avo eupenyu awanikwa chikanganiswa. Saka zvekugarira vana zvanga zvakakosha, asi hazvibatsire zvekutizourayiwa uchigarira vana vacho. Zvinova zvinhu zvinozokanganisa nyange vana vacho wavanga vachida kugarira. Uyezve saka tichinogarira vana, handiti vana vanenge vachiona mashura ari kuitika. Zvichaita izvo kuti vane vavo mashura avari kukura vachiona vazoitawo mashura iwayo kwavanendewo nevanhu vanodanani navo.
Aiwa, tinokutendai zvikuru muzvare Grace Chirenje nekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Ndinotenda chaizvo kwamuri nevateereri kuti manipo mukana unhu wekutaura, maita basa.
Avo vanga vari muzvare Grace Chirenje, vanoita mabasa ekusimudzira madzimai muupenyu hwavo. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheWomen's Forum svondo rinouya. Iye zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu, Our Lives.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro nemutungamiri wesangano revarairidzi reATUS Valbert Masaraure kuti tinzwe kuti kudzingwa kwaubasa kunosiya papi utungamiri hwavo kusangano reATUS. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu, vaMasaraure.
Tinotenda mukoma Jonga. danu guru ratatora nemagwete edu mushure menge taisa musoro pamwe chete tikugadzira mapepa ekuti tiende kumatare edzimhosva tichisaita nyaya yeadministrative injustice yakaitwa yekuti panoitwa zvinhu zvekudecida contract yangu yeemployment ini ndisina kupiwa mukana wekuti tinge ndichipawo muono wangu nezvakaitika. Saka mapepa ose ari kugadzirirwa kana achinge apedzwa achange achiendeswa kumatare tichitarisa kuti matare achambandikidzawo employer wangu kuti tinge tichigadzirisana panyaya iripo pakati pedu ine gakava rinodzokera kumashure kusvika kuna 2019. Hazvigone kuti ndini ndakamiswa basa ini ndisina kumbobvira ndapiwa mukana wekutaura divi rangu renyaya.
Takanzwa hurumende ichiti imi makatadza kunotora mihoro yenyu zvaita kuti vafunge kuti makaramba basa. Munoti
iyo nyaya yekuti ndakatadza kunotora mari dzangu dzemuhoro inyaya yekunyeba nekuti muhoro wacho haunombobvira wavepo. Chakaitika mukoma jonga kandembiri ndechekuti muna 2019 patakasungwa pamaprotest ekukwira kwepfuel supervisor wangu akamhanya kunomisa salari yangu 14 days dzisati dzambokwana zvinotarisirwa pamutemo. Tarisai kuti ndakasungwa muna January umwe chete handina kutokwanisa kuwana salari. Zvinoreva kuti zvinhu zvakatoitwa zvisiri pamutemo kutovharirwa salari yangu. Pandakabuda ini handina kurwadziwa nazvo ndakanzwa kuti salari yangu yange yasizwa musi wa 3 February ndikanyora mapepa ndandatoyo kubasa ndichitozvishandira ndatoshamisika ndawana salari yangu isina kuuya ndikaziviswa kuzi yange yasizwa. Ndikanyora mapepa atinotobasa subject of duty kuti vakwanise kumutsa salari yangu iyo yavanga vavharisa zvisiri pamutemo. Asa vanomutsa salari ndakashanda kwemwedzi yakati ndisingatambire kana dhora zvaro asi kubasa ndichienda vana ndichidzidzisa ndichifamba kumahofisi ndichibvunza nyaya yemuhoro wangu haina kumbobvira yagadzirwa. Kusvika ndanyora gwaro renyuto yatoti grievance letter ndichichema nenyaya yekusizwa kwesalari yangu zvisiri pamutemo nekuramba ndichishanda ndisingapiwa muhoro. Tichizivisawo kuti ndakuzenge ndichishanda mazuva mashoma semunhu ari kungoshanda asina mari ari kupiwa. Tikaita nguva yakareba yandaienda kubasa pano neapo kusvikira ndasvika ndikarambidzwa kushanda ndichinzi ndakufanira kumirira kuita hearing. Ndikamira kuti ndiitwe hearing iye haina kuitwa. Tikatanga kunyora maletter of demand yekuti ndibvumidzwe kunge ndichiita basa rangu iro randakapikirwa ndiite ndichirambidzwa kushanda. Totoshamisika ndakuzonyorerwa kuti ndadzipwa basa nenyaya yekuti handina kuteera muhoro wangu. Dzinove nhema dzinongokwanisa kungotaurwa chete kana ndichinge ndinoda kupiwa mukana wekupiwa umboo wekuti ndiri munhu akatodzvanyirirwa.
Vateereri vangada kuziva kuti kudzingwa kwenyu basa ukuva masaraure kunosiya papi mashandiro amamuchiita kusangano reAtuzi semutungamiri. Muchakwanisa kuramba muchitungamira varayiridzi here imi musisiri murayiridzi?
Kudzingwa uku kunacha kunokanganisa nekuti vari kutidzinga havasi kuteedzera zviri pamutemo. Basa guru rematrade unions nderekutoprotekta mamembers anenge achivictimizwa. Union yangu itori basa rayo reunion yangu kuti iri protekte kumbunyikidzwa kwandiri kutoitwa naemployer wangu. Zvino ndikati ndambunyikidzwa naemployer mamembers eAtuzi vowedzera kundimbunyikidza haasiriwo maitiro atinoita kuAtuzi. KuAtuzi tinotarisa vese vanenge vavictimizwa in line of duty nekuti tinoona kuti iyi persecution iri kungototitageta nekuda kwebasa ratinoita.
Ko nhengo dzesangano renyu reAtuzi dzakatambira sei kudzimba kwamakaitwa basa uku?
Ndatambira mashoko etsigiro akawanda kubva kumamembers zedu vari kunyunyuta zvakanyanya nekushungurudzwa kwatiri kuita uku. Nekuti handisiri ndega ndatanga kudzingwa. Tine mamwe mamembers zedu secretary for young teachers vamuhlanga vakadzingwa musoro, secretary for education research vatavengwa vakadzingwa basa. Tina chairperson yedu yembire district vari pasuspension. List yacho yakati rebei yemamembers zedu anenge achitagetwa neregime. Saka mamembers zedu anoramba achiwedzera kunyunyuta nedanho rokutorwa nehurumende tichingosimbisana semhuri kuti tibatane tichirwisa uchanyiriro hwatiri kuona huri pachena huri kuemwa etunyeni yedu nechinangwa chekuda kuiparadza.
Tinotenda vamasaraure. Manga makateerera kumutungamiri wesangano revarayiridzi vekumaruwa reAtuzi Valbert Masaraure muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu.
Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika mudunhu reCaribbean muchaverengerwa naJonga Kandemiri.
America yakazvipira kuramba ichitsigira mikana inobatanidza kugadzirwa kwepfuma kukura kwa upfumi nekuenzaniswa kwemikana mudunhu reCaribbean. Nasi rimwe rematambudziko akatarisana nevanhu vedunhu reCaribbean nderekuti vopona sei njodzi dzekushanduka kwemamiriro ekunze. Mutevedzeri wemukuru weUSAID amai Isobel Coleman vakatuma makore makumi maviri adarika nyika dziro matunhu eLatin America neCaribbean dzarasikirwa nepfuma ingangoenzana nechikamu chimwe chine zviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 1.7% zveupfumi hwenyika gore roga roga nekuda kwematambudziko ane chekuita nekushanduka kwemamiriro ekunze. Ongororo ichangobva kuitwa neInternational Monetary Fund yakanongedza kuti matanho ekujairira kushanduka kwemamiriro ekunze anoda mari inodarika zana remabhiriyoni emadhora kana kuti $100 billion kana kuti chidimbu chimwe chete pazvitatu zvemari inowanikwa nedunhu reCaribbean kuvandudza kugaiwa kwemagetsi nenzira dzekuafambisa nekusimbisa zvivakwa zvaro. Asi mari iyi ichiri shoma kwazvo kana pachitariswa kuti zvinoda mari inosvika trillion imwe chete yemadhora mumakore matanhatu anotevera kubatsira kugadzirira nyika dzichiri kusimukira kunze kweChina kuti dzizadzise zvinangwa zvadzo mune zvemamiriro ekunze. Amai Coleman vakati hapana imwe nzira yekuunganidza nayo mari dzinodiwa mukugadzirisa matambudziko emamiriro ekunze pasina kuwedzera zvakanyanya kwebudiriro yeboka remakambani akazvimirira. Vakati nekudaro kuUSAID nehurumende yeAmerica yose vari kuunza shanduko dzinobatsira kutungamira, kuumba nekukwanisa kusimudzira nadzo makambani akazvimirira kuitira kuti akwanise kushanda zvizere zvine udzamu. Amai Coleman vakati makore manomwe adarika chirongwa chavo chinobatsira nemari yebudiriro pasi rose chinonzi Invest charatidza simba riri mumishandira pamwe yakadaro zvakavhura mukana wemari inoda kusvika kubhiriyoni imwe chete nemamiriyoni mazana matanhatu emadhora kana kuti $1.6 billion kubva kumakambani akazvimirira yekuwedzera budiriro munyika dzinoshandirwa neUSAID kusanganisira dunhu reCaribbean kusvika pari zvino. Hurumende yeAmerica yakaparura zvirongwa zvine chitsama zvekubatsira kuwedzera kutambirika kwekushandukwa kwemamiriro ekunze nenzira dzine ushingi dzinoraramika nadzo mudunhu reCaribbean kusanganisira chirongwa cheCaribbean Climate Investment Program nehomwe yeCaribbean Community Resilience Fund. Amai Coleman vakati kunyanga hazvo hurumende dzisina kugadzirira kuita shanduko huru dzekuwana mari yekurwisana nemamiriro ekunze erudzi urwu dzavanoda, nguva zhinji dzakagadzirira kuzvipira kuisa mari dzenyika mukuderedza njodzi dzerudzi urwu dzichigadzira mikana yebudiriro inovimbisa vanoda kudyara mari dzavo nzvimbo dzekushandira dzakasununguka dzichishandisa mari inenge iripo. Vakati budiriro yeremangwana inove ndiyo chete nzira yekuti pakwanise kuunganidzwa zvinodiwa mukurarama, mushandira pamwe unobatanidza makambani ari pasi pehurumende nevakazvimirira. Vakati muhurongwa uhu mune mukana mukuru kwazvo kuwedzera budiriro nepasi rose rinodiwa kuti rive nhaka inosiyirwa zvizvarwa zvichatevera. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika mudunhu reCaribbean. Amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weVOA Studio 7 ndiri muWashington DC.
Iko zvino tochimbotarisa zvabuda munawo dzemitambo. Stephen Cox weZimbabwe ndiye atanga kupinda makwikwi kumaOlympics kuParis nhasi, asi abuda ye ari pachidano cheChina. Tichitiwo titarisa misoro ye titarisawo zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League. Arena Movers yarova Cape United 2-1 mutambo watambirwa kuLuveve Stadium nhasi. Aiwa vatereri, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Advocate Nelson Chamisa vanoti SADC inofanira kutarisa nyaya yeZimbabwe zvikuru panyaya dzesarudzo uyewo kumbunyikidzwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu pamberi pemusangano weSADC mwedzi unouya. Asi ZANUPF inoti hapana chiri kunetsa munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiya mina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
So kuhisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamulekela ngenjabulo ekusakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 27 kuNtulikazi 2024 ngokipstube. Endabeni zethu namhlanje.
Lokho esibonayo kwingqubela phambili eye-DNA yezanu eyafikela kudala ngokuhlukumeza abantu.
Amabandla aphikisa athi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usebethwalise nzima ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu we-SADC Summit eHarare.
Bafuna ukwenza udlakela nodlame ngesikhathi lapho iZimbabwe sizafuna ukuthi lungiselele ukuhosta i-SADC. Lokhu bekwenzela ukuthi iZimbabwe ihlanjaze, njalo kuyimizamo yokuthi i-SADC iphospone i-summit eZimbabwe.
Kodwa ibandla leZANU-PF lithi abantu laba benza ungekho emthethweni, abaguqula ijwabu lobuso abesifazana bengazi ukuthi abaningi abesilisa bathakazelela abansundu abanejwabu labo lokuzalwa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amabandla aphikisayo athi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usebathwalise nzima ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu we-SADC Summit eHarare. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lamanye athi kawasavunyelwa ukwenza imihlangano, okutsho ukuthi ilizwe selibuzwa ngentando nguhulumende we-ZANU-PF labanye babo. Kulamalunga ebandla leli avalelwe entilongweni okwamanje imelele ukuthoniswa amacala okwenza umhlangano okuthiwa wawungekho emthethweni, njalo labanye abayaliswa ukuqhuba imihlangano etshiyeneyo. Uhulumende uthi amabandla la azenzisa ngoba abone ngani i-SADC izangenela kudaba lwabo ngesikhathi kulo mhlangano eHarare. Umnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe uthi akumangalisi ukwenzakala kule Zimbabwe okwamanje.
Uhulumende waseZimbabwe nguhulumende ongaselani lokuthi abantu bemzini baza kusini. Bayabopha, bayachaya iloba nini, kabasakhathali ngamalungelo abantu. Nakhula sasisazi ukuthi uma ubuya abantu bemzini ngaleso sikhathi ngaziwone kanjani ngawuchaywa. Kodwa lokho esibonayo kwingqubela phambili eye-DNA yezanu eyafikela kudala ngokuhlukumeza abantu, kusukela kuthathwa uzibuse sabona ezibrawuni yomramba thina ngesikhathi samgabe oshotlivu kuthiya kubo Ranoff, kuyaqhubeka-ke namhlanje ande uMnangagwa lanxa esethethe i-chairmanship ye-SADC.
Manje kutshoni konke lokhu baba Mlalazi nxa sukhangela silungena kwezepolitika?
Lokhu kule sifundo esikhulu esiyi-1 ukubana i-SADC yinhlanganiso yama-head of state engenelisiyo ukukhuluma lapho kuyohlupho khona. Sesike sabona emuva amanye ama-leaders awamazweni abo Botswana, Ian Khama, babesenelisa ukubana bakhulume. La ma-leaders esesilawo namhlanje abakhathali ngokuhlukunyezwa kwabantu beZimbabwe. Silesifiso-ke ukubana uhulumende wase-South Africa, wase-Botswana, Swaziland, la wonke amazwe ase-SADC including iZambia, ukuthi bake bathathe uhlangothi lwabantu basuke ohlangothini lukahulumende we-ZANU-PF, ngoba usehlukumeze abantu baphila luklubhu wasukuma nje babuya la mabhatani sithi banyathela ikhanda bachaye okuzwayo bawuthiye ulimele wefukile abakhathali. Sesisele nje abantu beZimbabwe into engentandane ezingelo ozinakakelayo.
Lo ngumnumzana Fortune Mlalazi olandela izombusazwe obexoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Okubandla le-ZANU-PF umnumzana Munashe Mtutsa uthi bazenzisa abaphikisayo.
Kujayelekile nje ukuthi nxa kuzaba lo mhlangano omkhulu ungabe ngowe-SADC kumbe ungabe ngowe-Africa Union kumbe o-United Nations, abamabandla aphikisayo bayakuthanda ukuthi bayabuthana beqalise ukwenza izinto ezenza ukuthi omunye wabo abotshwe, besenzela ukuthi behlambaze ilizwe leZimbabwe, bezama ukufaka iZimbabwe ukuthi ibe khona ku-agenda yemhlangano leyo ebizwe ngenxa yokuthi kumele ibe khona, ingabizelwanga iZimbabwe. Siyakwazi ukuthi iZimbabwe ingene kukhetho ngo-2023, lapha abantu beZimbabwe bakhethe khona ibandla leZanu-PF eParliament, bakhetha ubaba uMnangagwa ukuthi akhokhelele okweminyaka emihlanu elandelayo. Yikho-ke kathesi bakhona abalesifiso esokuthi lokho okwenzakala last year kube ngokumisiwayo, kungayenzakali. So yikho belokhu besilwa lakathesi. Lakathesi sisiya kuSADC, iZimbabwe yahost iSADC. Umongameli uPresident Mnangagwa uzathatha i-chairmanship ye-SADC. Abakufuni khonokho, bafuna ukwenza uDlakela loDlame ngesikhathi lapho iZimbabwe sizafuna ukuthi ilungiselele ukuhosta i-SADC. Lokhu bekwenzela ukuthi iZimbabwe ihlanjazwe, njalo kuyumzamo yokuthi i-SADC ipostpone i-summit eZimbabwe, lo mongameli uPresident Mnangagwa engangeni ku-SADC as the SADC chairperson. Kodwa yikho ubone uminister we-Home Affairs ubaba uKazembe Kazembe la umongameli upresident ekhuluma ngomngcwabo kababa uBrigadier General Chaminuka ukuthi hayi, asenzeni izinto ngokuthula, asiphileni ngokuthula, siyakhe ilizwe lethu. Labo abafuna ukwenza uDlame loDlakela, umthetho uzabajezisa, umthetho uzakwenza ukuthi kuvikeleke isizwe kaseZimbabwe.
Ye, akusitshele baba Mdudza, ubona zani kutshona konke lokhu, njalo kuya ngaphi?
So lokhu thina njengabontanga abezanu-PF sithi thina kuyasithokozisa ukubona ukuthi iZimbabwe layo isifake kumap nge-development eyenziweyo ngumongameli langebandla lakhe langurhulumente wakhe. Thina kithi kuzithabisa ngawa, siyabona imigwaqo uyalungiswa, sibona ama-networks alungiswa, sibona izinto eziningi ezitshengisa ukuthi izifiso njalo lezithembiso zikamongameli ayezibekile efuna ukukhankasela ukungena ukuba ngumongameli ngo-2023 useqalisile ukuzifeza. Yikho-ke thina kithi sithi hayi, lokho okwenzakalayo abafuna ukuzama ukuba ngumsindo, bezama ukuzibophisa, besenzani, kababothwe, ngoba aso sikhathi sakhonokho isikhathi sokwakha ilizwe. Umuntu onti kabuye ebe part and parcel for laba bakha ilizwe. Umongameli uyatsho ukuthi ilizwe lakhiwa libuswe lithandazele ngabanikazi bakhe.
Umnumzana Monashe Mdudza, lilunga lebandla leZANU-PF, bexoxa eStudio 7 eseHarare. Wezemaphandleni, induna sezikhuthaze uZulu emaphandleni ukuthi abelane ngokulingeneyo ukudla okuvela kurhulumente ukuze kungabi khona ozabulawa yindlala. Udubo lwamanzi kanye lokuswelakala kwamadlelo ezifuyo ngokunye osokutshayisa izakhamizi ngamakhanda. U-Albert Ncube usipha lolo daba.
Lanxa urhulumente sesungule uhlelo lwesiphala senkosi lapho induna lazo ezizabela uZulu oselwayo ukudla, iningi lezakhamizi zithi lokhu kudla kakwenela uZulu olambayo. Unkosikazi Eunice Moyo wayisakhamuzi sensimbi eGaranyemba uthi baphakathi kwendlala enkulu.
Indlala iningi kakhulu ekhaya, abantu siyalamba, la manzi vele kakudla, siphila nzima. Le nkomo zinjani? Sezisifa, akulatshani nje obubona kunje kuwomile. Umumbu basiphile nje khathesi, siphiwe khonokho nje kokuthi siyagayisa, kodwa saphiwa abanye, abanye kabaphiwanga. Usuthi khonokho kuphiwe lawe, usucuphela yena lo makhelwane, ngoba kunzima ukuthi wena udle omunye wakho enjani engalakudla.
Umnumzana Khumbulani Moyo odlala esigabeni lesi uthi abantwana besikolo bathole nzima ngendlala.
Uzuzwela umntwana esiye esikolo ekuseni, umbone ihambe nonobele, uzuphosa umbuzo ukuthi wena unobala uhamba njani, i-answer iyabika ukuthi angidlanga lutho. So umntwana nxa esiye esikolo engadlanga lutho kucina kumu-affecta lasezifundweni zakhe, acina engasafundanga kuhle njengabanye ngoba uyahlutshwa indlala.
Ekhuluma ngesikhathi kugcotshwa induna ofatalala emawaza, induna ematshetsheni umnumzana Mbiko Masuku ukhuthaze uZulu ukuthi anakekelane ngalesi sikhathi sendlala.
Nxaudinga indawo yokulala, qala kwakuthuqa uzwe umsindo, ngezwa abantwana bebanga umsindo, ngisusazi ukuthi basuthi la uzaphekela udle. kathesi kukhangelwa izinja ungabona injika ile ayidlule phambili konke lokho kwenziwa ngumumo esikuwo owendlala kuyadingeka ke ukuthi sisondelelane sibe seduze duze sonke sincedisana
inkokheli yezinduna umjane Khumalo uthi uhulumende sengeze ukudla okuphawuzulu ukuze kulwisane lendlala
phezu kwalokho likuncediswa ngakho ngabe-social welfare unika amasaka likhulu 100 iwadi ngayinye ngayinye ngohlelo lwesiphala senkosi icala abantu abaswelayo mhlawumbe abangangenanga ku-welfare le muli lapho abantwana abagcinane khona bebodwa lezigoga
uphinde waxwayisa abanye bakhe ukuthi bazabotshwa nxa bengaphambula lokhu kudla
kungathi umumbulo uzonceda abantu abalambayo thina besesiqoqoda ijele sesiwuthengisile lowo mumbu ingabe sesinika bemuli yethu kuphela singasaniki abantu laba ukuthiwe sibanike asincedise imuli zonke ukuba zingafi ngendlala ikhona indlala lonyaka asithandabuze
kusenjalo izakhamizi zedambashoko sezisungule uhlelo lokuzakhela ikliniki ukuze zithole ukwelatshwa eduzane umnumzana Sikhululiwe Dube udoba manje sebeyakhe ibhokisi kodwa babhekane le ndube ezithize
kusase imizamo yami yezakhamizi ukusebenza konke lapha kuhamba kancane kakhulu obhilida bavolontiya kuyake ukuthi kungadoibhakala imali encane nje baphonge uphoselwa singeke sithi bayabhadalwa yikho kuhamba kancane bakha kuphela ngolwesithathu lawa amanye amalanga besakha kwezinye indawo so ukuthi singathola mhlawumbe umuntu ongasincedisa idona obhilida baphiwe imali bengakha almost every day
umnumzana Mbekezele Ndlovu odlala kule ndawo uthi kubalulekile ukuthi likliniki yakhiwe ngokuphangisa
ikliniki esilikwe ikhatshana estenmo ikhatshana kwanda kukhatshana so indlela zokuhamba zithwalisa abantu nzima so zizama ukuthi abantu bangabi lohlupho olukhulu xa bethe baphatheka basondele khona peduzane kathi asikhangelelanga ukuthi izasiza idambashoko village yodwa akhona ama-villages aseduza njengemagedleni ishake lapha eshale insindi lapha labo bazasizakala khonapha labo ngabe nje ngabe siyafisa ukuthi labo ngabe baphatheka sincediseni ngoba nxa isiphelile akula muntu ovalelwayo
iningi lezakhamizi lihamba umango omude emaphandleni ukuyafinyelela ezempilakahle okudala ukuswelakala kwempilo kwesinye isikhathi ngimele umsakazo we-studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube
ake sizwe imbono kahulumende weMelika
Ilizwe leChina selenqabile ukuthatha inyathelo kulandela ukukhuthazwa ngamazwe omhlaba ukuthi lihloniphe ilungelo loluntu. EleChina lenqabe imizamo eminingi elohlonzi eyenziwa kusetshenziswa ugatsha lomanyano wamazwe omhlaba oluhlola eziphathelane lamalungelo oluntu olwe-UN Human Rights Council's Universal Periodic Review. Ilizwe leMelika liyasola ukwephulwa kwamalungelo oluntu eTibet, iNamongolia, leChina, ukubulawa kwabantu okulokhe kusenzakala kanye lamacala adalwa eXinjiang lokungahlonitshwa kwamalungelo lenkululeko yabantu beHong Kong. Izenzo zeChina zibonisa ukuthi ilizwe lelo liyala ukulandela izixwayiso zomanyano we-United Nations ngemva kokuhlolisisa njalo liyephula amalungelo liphinde lidelele ukuzimisela kwamanye amazwe lezomthetho ukukhuthaza ukuthi kulandelwe imithetho njalo kuvikelwe amalungelo abantu. Uhulumende weMelika uzethula izijeziso ngokungavumeli iziphathamandla zikahulumende weChina ukuthi zithole ilungelo lokuvakatsha amavisa ngoba ziphatheke ekuhlukumezeni lekubandlululeni abokholo lomhlobo othile. Sithi ilizwe leChina kufanele lilandele iziqondiso zokunanza amalungelo oluntu ese-Universal Declaration of Human Rights njalo lamukele inkuthazo eliyiphiwe kuwona lo umnyaka kusenziwa inhlolisiso yokuphathwa kwamalungelo e-Universal Periodic Review lokuthi likhulule abantu beChina ababotshwa mahlayana njalo ngokungekho emthethweni.
YiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxalo nkosazana Khethiwe Bebe, ilunga lebandla leMthwakazi Republic Party, sicubungula udaba lwegugurawundi okukhangelelwe ukuthi kukhulunywe ngalo emphakathini kungabekwa ilanga emhlanganweni ekhokhelwa zinduna.
Ngiyabingelela msakazi labalaleli, yethina silibandla leMthwakazi Republic Party sisakholelwa ukuthi izinduna azilayo i-jurisdiction over udaba lombhuqazwe. Izinduna ngama-victims. Ngike ngafaka i-example yenduna uMathe, and uthola ukuthi umntanayo nguye kathesi oseyinduna, uphatha njani udaba lapho laye athinteka khona. So silibandla leMthwakazi Republic Party sisakholelwa ukuthi izinduna azifanele ukuthi ziluphathe lolu daba, njengayo yonke imbhuqazwe i-United Nations iyacaca ukuthi kumele luphenywe kumbe luphathwe i-independent commission ebona ngezembhuqazwe.
Sisanda ukuxoxa lezinduna kuwona lo umsakazo kuvulwa ngokusemthethweni uhlelo lolu. Zithi zona uhulumende wakubeka kwacaca ukuthi abantu yibo abazazikhulumela ukuthi bafuna udaba lolu luphathwe njani. Lithini ngokuthi abantu bazikhulumele?
Ukuthi abantu bezikhulumele kulungile, ngoba into kumele ibe victim centered. Kodwa esikusolayo yikuthi lukhokhelwa ngubani, bazikhulumela kubani, othunywe ngubani, oreporta kubani. Izinduna zireporta kuye nalowo owaba lesandla othintekayo futhi khona lapho. Kulapho thina esisola khona. Kodwa kufanele ukuthi abantu bezikhulumele, kodwa phela kumele kucace ukuthi bazikhulumela kubani.
Ubone ngani abantu bazasukumela phezulu yini ngobuningi babo babesifazana labo ababikwa badlwengulwa?
Amboni msakazi labalaleli ukuthi yibo bonke abazaba naso isibindi sokusukuma. Remember ukuthi izinto ezenzakalayo, they left psychological scars and physical scars as well. Physical scars can heal, but psychological scars. Mina ngikholela ukuthi if uhulumende ube genuine, ngamhlawumbe uqale wa release ama counselors lama maybe psychological clinical psychologists, ukuthi abantu beqale bethiwe i counseling, bekhuthazwe ukuthi bebe lesindi ledlabuzani yokuthi lento besukume bebhekane layo bekhulume. But kumanje awukwazi ukuhamba ku victim ufike nje uthi khuluma ngayo yonke lento. So angiboni. Njalo futhi sinavelela ukuthi yena uhulumende wezana uPF kusukela ngesikhathi kuthunjwa ama tourist, kuba lesikhathi lapho ababe hamba be investigate khona bethu obonileyo kakhulume. And amshula namhlanje kusasengqondweni zabantu ukuthi ngempela ngempela ngizakhuluma kumbe ngilale sendlandelwa ebusuku, ngizakhuluma ngisefo okunganani. Akula guarantee ukuthi abantu basefu, ngoba uhulumende lo onguye futhi owathintekayo kulowo daba, nguye olokhe ebusa, nguye olokhe namhlanje esibusa ngendlela yokuthi asinayo i-freedom of speech le-freedom after speech. So khonapho kusasenzima, abantu bazosaba izinto eziningi, kodwa abanye bazosukuma. Kodwa abantu ngoba vele abafani, angeke ngitho ngempela ukuthi bonke abantu bazoyimela. Amboni besukuma ngokuningi kumbe amboni besukuma bonke ngenxa yezizathu lezi esengiziqambile.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Khethiwe Bebe, ilunga lebandla leMthwakazi Republic Party. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlangani khonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu Sithandekile Mhlanga. Kusigaba liphuma lendaba lijone lendaba. Abanye besifazana bathi basebenzisa imithi etshiyeneyo yokuhluba ijwabu labo ukuze libe mhlophe, ukwenzela ukuthi babukeke emphakathini. Abezempilakahle bathi abantu laba badlala ngempilo yabo, ngoba okunye abakusebenzisayo kudala imikhuhlane etshiyeneyo. Labesilisa labo bathi ubuhle bowesifazana inhliziyo hatshi ijwabu elimhlophe. Kubika uBathabile Masuku.
Abesifazana batholakala bezitshintsha ijwabu labo ikakhulu ubuso ngoba bekholwa ukuba ubuhle ngumbala wejwabu. Lokhu bakwenza ngokusebenzisa imithi abayithenga emigwaqweni ngudlu ngoba ingavunyelwa ukusetshenziswa ngokusemthethweni. Eminye yale imithi igoqela ihydroquinone esetshenziswa ukwelapha imikhuhlane ephathelane lejwabu, amanye amafutha agcotshwayo lemithi etholakala kumajekiseni. Inkosikazi Cassandra Siwela uthi ziningi isizathu ezenza besebenzise imithi eyokutshintsha ijwabu.
Indaba le yokugcoba le isisukala ekhatshana e-high school khona ngale ngubani wasiba la majaha ngenalwane wayelo mbala wawukhanya. Njalo kukhathesi nxa susenelisa ukuthi uzithengele amafutha la owuthi ugcobe, vele uzathenga ngugcobe la kwenza ukuthi la ube ngumuntu phakathi emphakathini. Okunye futhi lezi nsuku abesilisa abasadingi okwemtshado lokhu sebekhangela ubuhle bomuntu phandle lapho. Lanxa ngisiya kwi-interview nje yebo amaphepha azakhangelwa kodwa kuyakhangela lawe phandle ukuthi lawo ukhangeleka unjani.
Baningi abenza lokhu eZimbabwe kodwa kulabanye abathi akuncedi lutho okwenziwa ngabanye abesifazane. Inkosikazi Janet Mbambo, umhlali wakoBulawayo, uyakusola kakhulu ukutshintsha ijwabu umuntu abemhlophe.
Omama kumele beyekele ukugcobisa, kumele beyekele ukugcobisa amafutha lawa abatshintsha imbala. Umuntu kahlale ngumbala wakhe ayiwona azala ngawo, hayi ukuthi ngobe sekhulile sebona selamakhethi emadodeni setshintsha umbala. Uyathola umuntu selamabalabala efesini ngenxa yezinto ezinjengazona lezi, sekhanya imithambo yegazi akaqedakali ngenxa yokufuna ukutshintsha. Asitshiye nini into ezinjengazona lezi ziyazilimaza.
Kunabesilisa labo abathi ukutshintsha ijwabu akutsho lutho. Umnumzana Jabulani Ndlovu, umhlali wakoBulawayo, uthi ukugcoba amafutha atshiyeneyo akwenzi owesifazane abukeke okwedlula olojabu elimnyama ngoba ubuhle bomuntu yinhliziyo yakhe.
Abantu abangabomama kulezi nsuku bayablitsha kakhulu iskin. Yibo bathi ukuthi bekhangeleke bebahle kodwa uyathola umunye nxa eseswelile into lezi ukublitsha iskin sesingane sesingokunye. Lakho vele ubuhle bomuntu abukho ngaphandle, kusekucabangeni, kusendleleni aziphatha ngayo. So kuba nje ngama-slay queen kodwa akula lutholi uphumayo. Akula muntu ongathola umendu ngakho lokho. So kuyaso kuphelile ukuhle lobuyana bokublitsha, umuntu seza kubona ukuthi uyini vele wena ngokwakho.
Udokotela Derek Matsika osebenza koBulawayo uthi miningi imikhuhlane ebangwa yokugcoba imithi etshintsha ijwabu lomuntu libe mhlophe.
Kuzafika isikhathi lapho umuntu longasasebenzi khona, kutsho ukuthi uzawuyela ukhala yakho kode kubuyelene ekukhaleni yakho. Kuyabe sokulamanye inhlupho ezinjengama-skin cancer. Enye futhi imithi leyo eminingi ilalokhu esithi ngama-steroids amaningi. Nama-steroids yinto ethi ngangena emzimbeni la iyaphambanisa futhi ukusebenza komzimba, icine yenza ukuthi umuntu ecine esiba le-BP labochukela. Yikho isiyanda ukuthi nxa uthatha into uqala ucheck-e lobodokotela ukuthi yikho yini. Ungathathi umuntu udumile and ungaphuza ufika esibhedlela kuyakwazi uthatha nempilo yakho njalo futhi.
Inhlanganiso ye-Medicines Control Authority of Zimbabwe ithi abantu kumele behluze imithi bengakayisebenzisi ngoba iyingozi eminingi esetshenziswayo ukuguqula ijwabu lomuntu libe mhlophe. Ithi eminye idala imikhuhlane enjengemvukuzane yejwabu. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
So isikhathi sabalaleli.
Studio 7 linjani basakazi? Hayi basakazi, kanti isadeki into ekhona vele kumbe into engekho? Kanti isadeki isebenza njani? Ngoba manje isadeki igijima iya khona ngale eZimbabwe, iya indoza nalowo muntu yiwo abakhuluma ukuthi ukhetho lube lungakhululekanga. Njalo isadeki icabanga ukuthi ukuthanyelela izibi ngaphansi kwamakhapethi kuzanceda ngani? Okubuhlungu yikuthi bona lawo bantu abagijima bethi bayisadeki batshona behoza abantu beZimbabwe emazweni abo, behlukuluza abantu baseZimbabwe emazweni abo, besazi isizathu sokuthi abantu baseZimbabwe beze bebe emazweni abo yini.
Sanibonani, sanibonani kuStudio 7, ngajabula audio ma ingafundwa la kule nto esihlukumezayo thina. Kati why sokumele ukuthi isadiki ihambe iyokwenza umhlangano eZimbabwe ukuthi iyefaka umnangakho ukuthi ebe ngomkhulu esadiki? ukhethwa zange luhambe kahle isadiki kayingenela manje sebe kugqibela lokhyana into leyo yasihlupha kakhulu
siyavuka studio 7 elisiphathela indaba njalo nje nsuku zonke kubuhlungu lokho esikubonayo kusenzakala elizweni lakithi kusenziwa nguhulumeni weZANU-PF angazi ukuthi ungubani wamncomayo ukuthi ma ushaya abantu noma ubopha abantu uyabo ungukhulumeni olungileyo ukuthi wanconywa ngubani ngoba ayikho right lento oyenzayo manje kuhlukunyeza izingane kuhlukunyeza sopolitiki ukuthi abantu mabangahlangani kodwa bona bayahlangana
siyalibonani kustudio 7 hayi siyalibonga bakithi kustudio 7 ngendlela elikhuluma ngayo nalokho elichazisela ngakho xaba uthi masingabantu sonke siyawazi amazwi lwakhulumayo kodwa ke into esuka ihlaba isiphendule ihlaba izinhliziyo uma kuthi amagama lakho yomnakawe esithi abantu bemandebeleni abajontsha ebasuka bejontsha e-South Africa usho bani abantu abasuka bejontsha e-South Africa funa singakwazi ke lokho.
Laba ngabanye abalaleli beStudio 7 abasithumezela imilayezelo yabo kuWhatsApp. Nantu ke uhlelo lwenu lwabafundi.
Ye sarbona ninjani igama unkosana isibongo okhumala ye siyabonga kakhulu kubasakazi kaloku sibe siphila ithuba lokuthi manje sikhulume emsakazweni siyabonga kakhulu. Mina umanager kaNtombi Khumalo kathi ke uNtombi Khumalo ophuma eZimbabwe Victoria Falls eMkhosana siyabonga kakhulu. Siphekela khona lapha ukutshatsha mabhodi nabantu belunjele ukudla kwendlebe kuyalunga lunga impela singakhohlwa ukubingelela lani basakazi silibingelela kakhulu sithi silithanda lonke singakhohlwa ukubingelela futhi labalandeli lani balandeli manje siyalithanda sithi isupport yenu siqhubekele isupport isikhathi zonke kuze kwenze ukuthi uNtombi aqhubekele phambili njengomculo ngoba intombazana manje ekhule vele ithanda into zomculo siyaqhubekela siyaphambili nakanjani siyaqhubekela phambili. Abantu ababe ready for ukuzayo okushasha ukudla kwendlela ngiyasithanda lonke lo Ntombi yalithanda siyabonga.
Kulo Ntombi Khumalo yadinda ke lo mama singakuhlola nesihlobo sikasikhangela ezinye izinhlobo zendaba ezikhokhela namhlanje. Amabandla aphikisayo athi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usebatholise nzima ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu we-SADC Summit eHarare. Kodwa ibandla leZANU-PF lithi abantu laba benza ungekho emthethweni abaguqula ijwabu libe mhlophe nke bathi bawezela ukuthi babukeke emphakathini. Sikuba lapha uhlelo lethu lamhlanje olivalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.